want to be a leader of people from Matabeleland, people from Mashonaland, people from all races. I know God's the national question of my regions, and they must be equitably be developed. How do you have in this day and age one national television from 1980 for a country with a learned population such as ours? How do we have a country so developed and so civilized? In a Mazita, Tumizane, my tribes, Mashonaland, Manikaland, Matabeleland. Why can't we have neutrally, geographically standard names? Anobatani Zanyika. That's why Nataran got our problem. Yam Darangwena Baga Pinda. They in the Angelin Gwena and the God of Sangrai. The 81 Angwena. What Mnangagwa was supposed to do, which he missed, was to unite the people of Zimbabwe. Tape zanyaya mzwa 18 na efana kutitangira ya uyakuno. Mujuru uyakuno, chero mjuru asina wanu uyakuno. Uneza uro gonao. Hakuna usina junu. Jiza baba jiza. Kukula. Eka. Uri dogu taka. Tunokuda pano huya wapa. One kwateita my political parties ese wana dabengwa who are legends and icons of our liberation struggle. Uya kuno. Wakomana, this is what has happened. Mazimai, this is what has happened. How do we build a transitional narrative? In order to resolve a fundamental national question, as we define them, what are they? Towiriran. So we run out with period, they are cut. We must resolve the national question. Oyo mnangagwa anyengera wana wano yamunyengera. Uyo nana chinamasa. Wakuda kubika bodo wari vega. Iyo yaita mbodza. Zino pa wawa ndoko kuti wasika pa mukani. Mukani wacha waupuri ndokuti havana my ideas. They do not have capacity to resolve my problems. One day. Because we need to say, Zimbabwe, muna a case problem, muna a confidence problem, muna a trust deficit problem. What we must resolve are trust issues. People don't trust the government. Citizens don't trust the government. The state cannot be trusted because instead of being a protector, it has been a persecutor. So people don't trust you. Let's resolve that as a fundamental issue. So, ndakudza ikwa takabva nepati kunopinda. Takuenda kuma elections. Ona dambudziko rataita vabiti vataura. Vamunangagwa netimu yavo. Vakuti handei kuma elections. It's so bad that I attended my election, Jakatanga, and Dojaka changes. Part of my election, that I got a dog with Ran. Mudala Changra, my Zomuta Hande, Moenda, my election. Mandy, I didn't dream fan, I did it. You know, Tama, you know, with our offer. And it's good to get manga. I say we can leave them. Because it's no longer among my alternative methods. You can see social media, it says, and Luta, right? Zvinotoonekwa kwa kuZimbabwe. ZBC haipo pano. Ende papo wakaura mani. Jesus pamwe chiza. Saka tiri ipapo tichienda kuma election. My election zvinotaura the most important thing chatiri kuda. Wosaka kupa intelligence nevakomana vari mukati. Tikandichamisa. Apo, nepapo, nepapo, ndo pataka rova mna 2013. Yeah. 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 Makaita sen. Vane ma ballot paper aka print waku Israel. Yeah. Leku China. Yeah. Ma ballot paper wane ngari pre-marked and pre-voted. Yeah. Ano mako wane ma serial numbers, the same as the serial numbers of the normal ballot paper. Yeah. So they are deployed to certain polling stations and certain constituencies. Yeah. So that when you vote, it will not be reflecting that there is an X. But once you vote, the ink that is going to be applied on the ballot paper activates the layer that is going to then show the pre-marked vote. So if you are 20 of you who have voted, what will happen? I saw a guy from the UK here who was saying that. It's actually correct because it's military intelligence. We are going to take democracy. Democracy is in our now. It's in our hands now. We will not lose this time. Whatever. Our war now is to defeat the streets of something. Because they don't win the elections. They do fraud. Jesus, Mama Jesus.
Okay.
I'm not going to say I'm doing it.
Thank you very much. I want to see you there. Yeah, thank you. Thank you.
Jesus, Mama Jesus. Kukula. Ah, Wanda, I'm going to say you're going to Wanda.
No, then I'm my brother. You know, story and I got on by YouTube. It's actually a true story.
That's why I was explaining to you how they do it. So what will happen is that if 20 people have voted at the polling station, if those people, 14 of them have voted MDC and 6 have voted ZANU, in a pre-marked situation, you will find that they will be having 18 having voted for ZANU. 2 have you voted for? Yes. When you count, you will never be able to tell because your polling agents are the ones who will be saying, ah, no, the people who voted here for sure is 20 tallies. So you will never be able to catch them. So, but we have said to avert that problem, we need to make sure that we know who prints the ballot. So the approach the Minister of Justice, once beaten, twice shy. We will not allow ourselves to be duped again. Let's go and have one person like what they did in Kenya, what they did in Malawi, in Zambia, where they agree on who prints the ballot paper. Then they are there together for the security of that ballot. This is why it's a security matter. Ballot, you know? That's part of what we are doing. In India, Chao and the guys, one was Jinji, another Chamisaka, Kanakusina, Ballot, Raganaka, Guna election. We are not going to boycott the election because we are the election. We are the people of Zimbabwe. But I've told you, Wakomana, Zimbabwe, there will not be an election in Zimbabwe without a proper ballot. What does it mean? Isu tine mwongo munyika tikati ho nyika haifambi tinotoimisa kwete sezitarangu zokumisa nyika chaizvo nisamamajiza kukuya mizezo. Why? Because we are not joking the matter. This is life or death. Hatingaiti nyika yekuti ine vana vane njere vane uchenjeri. Vari muno mulandani vafanana vari muHarare. Vafanana vari kuBulawayo. Yes, we want to correct this. So nyaya my election. Number 2, yachagadzirisa nyaya BVR vote. We have said that it is odd to go around 5.4 million vanhu variko. Are they real people or they are ghosts and spooks that have been put on the voters' roll? Vakutanga kubweza mani. We've instructed my lawyers, Ed, but at Kumiru my lawyer, it's going to be a legal strategy and a political strategy. To make sure that we will stop them in their tracks. kuti hakuna nyaya yekubiridzira ngwena tikaita election refund free akawana 5% ndinonomupaka na sisi vangu. Manu vese ari mu region vanovota kana uri mu diaspora. Not just those who work for government, every Zimbabwe. Munofanange muchivota ma areas amuri takaisa ma centers. We cannot have taxation without representation. Muno mune billion inobva ku diaspora. Why should we have that billion without realizing that we must give them a billion of the form? We are going to have a constitutional court. Because I was wrong with the Roman banner in one and was cut out and got up in the Mama Tisa, Nicola, his hands up. Hey, nobody in the Cassie, Wamango, and that's right. Nakasi, Wamango, and the poor man who was thinking of Tisa. So I didn't look at this kind of party. We are pushing the issue of friends. I'm going to go to the house. I met my senior leaders and committee leaders to Matebele. They've told me to unite the party. But I think our embassy and I know that we see some better. So I think our battle home when we have said that we have to say 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 that we have democracy is good, people must see different. But it does not constitute a problem. She has to go, what happens to Mola Kreoka? Wafundi Slawanda and Akia Zoa Mutera, this is why I would have missed such a hero. I was about to go to the church. Anengada kudzoka kumbangadi pale bendera imba yakonzipenga udzoka rainga ndizvinga vaiti ukambopenga penga unopara kuzodini saka aiwa regai zvakadaro zvegai zvikurirane sawi rinokurirane ziyo tinofamba zvakanaka panyika we are solid, we are clear. Tatenderera maprovinzi ese hama dzangu ndikakudzai support yatinayo maruzevha. It's actually more in the rural areas than it is in the urban areas. Vanhu kumaruzevha vari kuti tasinura, tasurwa nenhamo, tazwa nokukwaa sezvirei. Gore rino tinopedzerana nemukoki wenhamo. Ndikati mukoki wenhamo ndiani? Ndikati munomuziva, munoshanda naye kuHarare. Saka patiri kuenda ndapedza nzira yatiri kudai mafree and fair elections ane mapanzo ndapenda munyaya yekuchii chatinofanira kuita ndopedzisa what is the agenda because hatikodi kubvisa zano topinda imwe zano tobvisa because what we want is not a replacement yemunhu nemunhu saka tichi jamai tiro kubva 1918 I mean 1998 tichitanga 99 tofoma pasi vana munangagwa vana wirira nesi vakati hande zvokupenga pandakazoona manje gore rapera ndikati maamuri rai ndikatiinda ndikati ndo munhu anofanira kuchinjwa takati chinjai maitiro kwete munhu saka ivo vakagumira panzira vakanochinja munhu havana kuchinja maitiro ndosaka ndaitaura ndikati hazvirei kuti kama tiembereka notenga jojeti yava musikana vamunangabva chero mukauya sei kuchiri ndauya nekwakati muchiri vakudhara ivo vaya vaipa pakava mugabe mundi dhiraivha nahwindi dhiraivha waneta asi hwindi tino kuzandimi varidzi vokupodyesa mabhasikoro edu nemabhazi edu saka patinoenda kuelectioni we are voting for change kana vanhu vachida kuti munyika mugare zvakanaka uyai muvhotere MDC alive kana muchida kuti nyika iende kushanduka kwakakwana voterai MDC alive ini ndinonzwa nemamwe mazira ndinoita nokuti nedzimwe nzere dzomweya kuti ndakaendesa vanhu venyu kudiaspora nokuti pese pandinorevhaivha enation ndinotanga ndaita vanhu veiza handizwai kubva nguva yeisrael kubva nguva yekenan mwari kana va about to establish or restore a nation he exiled certain people in that nation saka makangwara makachenjera makatumwa muri muno mudiaspora because makauya muzotora uchenjeri nokutapa ungwaru nokutapa experience and skill nyika yedu yakunaka dzokai tiigadzire chose kuzavhunduka kuzavhunduka kuti vachabira vachaita sei kana patinge panzi tinoenda nekoko hakuna kwavanoenda ndinda kugadzirira mazanduri kudeseka every morning ndiri kubuka ndichidzidzira kuti kana wava kuita guard of honor unoita sei ndakatangira kayo nyaya kuti hadzidzirai akazomboya kuna meko tinofanira kudzidzira poindiri yekuti change is inevitable 2018 is our opportunity to change our country and I can tell you hazvisi zvedu hazvisi zvemunhu chete nobody can stop a time yasvika nguva yake apa patakuenda patakunogadzirisa restoration tinokuda kuti diaspora ike zvinoi takanotaurana navabiti tine chirongwa chichauya kwamuri online we are creating a database of skills for reconstruction and nokuti kana uri injiniya uri dokta uri nesi uri ticha toda kuziva nyika yauri tokuti kana tasumudza nyika tokudzoka sei kuzotitangira pamwe Wakati kutaura mzibabwe nyare maple klen wano mkati kutaura singaiti Tikalau zama zimba spageti rozi wano mkika nyare spageti wako kutia wai zile kati Ika baba jisa Mkula Nakazi mzamu jarachi wenga magili Fanga jarachi wenga Iyo uja misa ono tukai zunda 30 minutes play klen ninda kubruwe Kwa upakuwa zana apata posike Tikati mai we, baba wa niya we. Awalo niya kuti isusu kukuta ura about the vision of the future. His idea mwono wedo awalo wani. I can tell you nika yedu tika igazira zaganaka. There is so infrastructure who will love it. Man, we are sorry, we are not land, they will be coming to our country. Why? Because we are the peace-loving people. Why? Because we are the loving people. Why? Because we have a good climate. Why? Because we have the best resources. Why? Because we have a very strong human resource. There can never be any development without the people of that nation. And on Zimbabwe, Magatenga, Simba, you are serious and you are advanced. We'll be able to restore our country in no time. Love it already. The government of Japan wants to be a development and a medium middle income economy by 2013. Whoa. That's going off. 2013. Right. A strong pillar within the African continent. Tava, a jewel of Africa. In terms of our governance structures, our leadership structures, our flag, trying to re-establish ourselves. The current leader is strong. We have 60 minerals unexploited. I don't know if this. We have tourist attractions, the Utica Leta Dronga, to know it a big falls to be a Las Vegas of Africa. Yes. 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 I don't know, you know, you say, 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 And there is totally good. We have five issues that we focus on. Number one, issue governance. Vision. We need a collective vision. What do we want by when and to be done by who? And it's not the government is the government don't generate. When the government don't remember the police force, we must move from a police force to a police service. My police are gone, when the good angari, this is a party, they are a peace. This is a powerful. What is the transformation that's coming? We want to devolve power into authority. Everything must not be done in Iran. Like I told you, I'm going to go to Pindam in August. Don't you know that tomorrow? Rokuti Harare is the commercial capital. Yeah. Where is the administrative capital? Yeah. Parliament in Ngeri Mugwero. Yeah. My office are president in Mugwero. Yeah. Cabinet in Mugwero. The Inda Kuplawaya is the capital of industry, innovation and research. Yeah. I can count that the Inda Kuplawaya. So that we are decentralizing our resources. Kwenda kumashingo is the heritage city. Kwenda kachangira imashingo mahitare nyika. Kwenda kumanikare is the horticulture city. Because ndo kune horticulture yedu ma plantations wana tangani. That's where we are going in the nyika. Ungata zakuti, nai. Nai, baba samanya. Kune orange grass. Haniti. From Mazoa Citrus, which is a global brand. You don't build on it, you don't leverage on it. Munhu wese anofanira achimwa mazowe chizikana kuti ano made in
Zimbabwe.
Tangata global brand rawauraya inofanira kuzikana kuti made in
Zimbabwe.
Zvinganiita izvo. Ndoda ndikudzai izvo zvinonetsa kana vakomana venya. Havachavanoona. Vana direction nokuti kuona hapana. Vakashanda navo kana mukoma munangagwa mucabinet. Vakanoita presentation, a keynote presentation mucabinet. Yakanga ine maeffects efire. You remember what Mutasa said? Zvikanzi moto wabva kupi? Ndikati maeffects. Kana mutana mugabe iwo uchamisa unouya nezvinhu zvewizi witchcraft iwewe. Zvisa baba zvisa! Zvinozviziva habiti kubatakaita presentation. Ndinoda kuvaudza nyaya yekuti we can globalize our information system. We can make sure that we are connected to it and e-government. Yekuti kana mane e-government vamwe vakuna na i-gov vana smart government where things are connected. Ike zvino handi munozari unopiwa social security number yako yaunokura unayo. What introduced that in Zimbabwe? Musi waunozvarwa wopiwa manhumber, citizen number, ndo yaunoshandisa as you go along and we are able to plan as a government. E-governance iyoyo yatoda kugadzirisa is number one. Why should we have Matebelele ine maissues tetai pasitani wani? Egukura hunda sati aitwa resolve. Take it down the line. Handi tinoapologiza. Let's apologize to those who were persecuted. Let's combat them, those who have to be combated. Let's have national unity and national forgiveness. That's how we are going to move our nation forward. Kwete kuita bury your head in the sand. Zvakaitika here? Ndisini. Aiwa. If you are in government, you are responsible. Whether you are the one who did it or you did not do it. It is collective responsibility. So inzwai vanhu vadiwa. Ini tiri clear semwana wenyu. Ndiri kuti ndipei mukana. Vana vatiwenga vakarwa hondo yenyika vari vana vadiki. Mugabe wechidiki anga ane gwara. Munhu angagwa wechidiki anga ane gwara. But wechidhara uyu atinetsa. Even wechidhara munhu angagwa atinetsa. Panotoda wechidiki ane gwara. Gwara ndiro randiri kukupai. Tigadzire zvinhu zvakashata. Handigoni kupedza nyaya yegavhenendi vabiti because it's a long one. We are going to talk about values, we are going to talk about nyaya yekuita rethink leadership. Nekuti chinonzi kutungamirira chii. How to remove parliament, to make parliament a parliament of the people. How to make sure my institutions edu, my courts edu, they are truly independent. So that tinenge tine my institutions are strong, not an individual are strong. Number two, nyaya economy. My economy is not going to have a problem. Ndakutaura inga ndichipinda bond note is not necessary. Riri kushandiswa nevari mugavhumendi kuba. Isu tiri kusvika toti hatisi kuda kushandisa mashizha kana matishu semari. Toda kubvisa bond note toenda kumulti current system. Takamirira kuti hakuenda kunodhira nemaissues ana bitcoin, cryptocurrency nekugadzirisa other economic currencies. Zvinoita kuti ende kumberi. We are very clear about that. Kana rese bhengi torigadzirisa mari inenge yakazara kuti paka. Zvinhu zvese zvinenge zvava mugwara kwene zvinhu zvinoitwa nevakomana. So nyaya economy we are very clear. Tizambabatisa? Kukula? Inzenzo? Ini munoti ngatiedza kuendesa mberi nyika yedu neupfumi hwatinahwo. Munozviona zvichiitika izvi? We have a lot of resources. We have good human resources. We can move our country forward. Sanya economy we are clear, productivity is the key issue, but more importantly, we have delayed corruption. Ika zvino mukanotarisa kuti corruption mweya, mwena wecorruption unoenda kupi unonobudira pazanzi yevedboda. Doba nepulyo. Ndiza mama kita. Kukula. Mukatarisa the archbishop of corruption in Zimbabwe, are people in the ruling party. Ndakafunza ndikati mukoma mupofu ndiudzei. Kana uri mugovernment, how do you end up ungoti wava mukuru mukuru ane mari kwese kwese? And why is it that people in government are the ones vanenge vane matumbu akakura vakanyanyosimba vamwe havasi kudya here? Izambabatisa. Kukula. Inzenzo. Kana mwari wakupa mutumbu wakakura samukoma wangu andaona panapa. Asina mutata. unenge waitirwa zvakanaka asi kana wangoti wapinda mugovernment nyaya ndeye kunokora mari mukoma tichizvanda haiwa vasiri kudya mari aa nemaranga vangokunopambadza vanite saka toda kugadzirisa zvinhu zvedu panyaya yecorruption we must deal with corruption once and for munhu anenge aba mari yenyika haafani kuwanikwa tofanira kukwidza mutongo sezvakaitwa pacatovet ukaita zvokuba mombe 9 years ukaba mari yehurumende life imprisonment wedza uri muzukuru wawachamisa purezidendi kana kuti wawachamisa wacho kana waba mari yenyika wadza mutupo waodza mazino siya mujere ndozvakaitwa kuchina ndozvinoitwa navanhu vari siriya chiisa mavachisa kukula izenzo asi ndoina kuti corruption dila recorruption anganoti yes let's deal with corruption but iye anoziva kuti pasi apa pane chaakatakura mikwende yake yakakura hakuna mukuru anosumuka patebhuro paaitira zvinhu zvake anoziva kuti akasumuka afrika aonekwa tikamamatisa kukula number 3 is our social agenda ndakutopenda ndakokupai summary yeprogram social agenda yedu onemu UK one of the best social programs isn't it their national health system is that not correct why can we have a national health care system that deals with four fundamental issues number 1 we must have a health care in our base among chronic diseases BP haifani kuuraya vanhu cancer haifani kuuraya vanhu ende pandiri kupinda ine hakuna minista anofanira kurapwa kuneighboring country uri kurakidza kuitamamakisa kukula izenzo let's correct our own hospitals instead of going to other hospitals kune mapurezidendi akagona kutungamirira nyika dzavo let's correct so health care is going to be key mari tinoiwana kupi pari patoda kunotamba nenyaya yemacontributions ariitwa kunasa nemacontributions anoitwa tiri wana aidlay so that we are able to have a standing fund inoenda kunodhila nemahealth issues within the country izamamatisa kukula izenzo we also want to deal with what we call adult care ndakaudza vanhu kuharare kuti 65 years kunana botswana 60 years wasvika 65 years yava mudya ndigere inge zvino ndizi mudya ndimire mudya ndichigomera madhara edu aoneswa nhamo nechembere 65 years and above unofanira kutambiriswa nehurumende bhazi unofanira kupinda mahara chitima unofanira kupinda mahara tetanuvakuletenga ndakataro ndikati kana ari mukadzi unida kuroora roora mahara kana ari murume unida kuroora roora mahara aaaaa wakwazipoko wabaya oora rinorema that is why we are going in terms of adult care that kuchikora tine plani yatinayo which is to make sure kuti our education standards we must beat vana harvard we must beat vana ivy league we must beat vana oxford we have the intellect what I see in 5 years time is a Zimbabwe ine mainstitutions of higher learning wekuti munhu wese anoda kubva ikoko achiya kuzodzidza ikoko NUST University of Zimbabwe Africa University Solus ZEG all the institutes toda kuvasumudza levo tobeka sure taita maexchange programs we are able to go forward why don't we have a television station yeafrica it must be headquartered in Zimbabwe we must plan for it africa is not articulating its narrative why there is no vision iri kuarticulate wate continental level leadership 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 on the social government mapaziseredwe number 4 infrastructure ini ndakaudza ndikati infrastructure ndomunzwa kumaruzevha ipa munhu magesi ipa munhu mvura ipa munhu foni ipa munhu road uone zvaanoita I call them pillars of civilization. Let us get our parents in the villages access to those things. All the other things later follow.
Yes.
But let us also go to what we are calling development and urbanization of rural areas. Transforming the settlement patterns. Reorganizing how people are settled. Come on, it's more powerful than defense. I can reorganize our rural area for development. You can't develop Nemas Pasha development like now and state. We need to look at rural development. What's going on? So that we urbanize rural areas. Rather than what we are doing, ruralizing urban areas today as the Borani Ram town. We must test the Borani town. We need a piped water everywhere so that we are able to move forward.
Kula,
Ah, in it, in I'm getting